Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera gumiguru 1 2022 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Meya veguta reHarare vaJacob Mafume vanoti kanzuro yavo haisi kuzotevera kurudziro yegurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo yekuti idzosere chibvumirano chayo nekambani yeJugenix BV chayakakanzura. Mapato anopikisa oshora mashoko emunyore mukuru wesangano revakarwa onde rusununguko vaDouglas Mahia ekuti mapato anopikisa akanganwe zvavo nezvekutora masimba ezvematongerwo enyika. Chikwata cheChicken Inn chinodimbura utungamiri weFC Platinum pamusoro petafura yeCastle Lager Premier Soccer League kusvika pamapoints manomwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Meya veguta reHarare vaJacob Mafume vanoti kanzuro yavo haisi kuzotevera kurudziro yegurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo yekuti kanzuro idzosere chibvumirano chayo nekambani yeJugenix BV kana kuti GeoPomona chekuchengetedza marara kupomona icho chayakakanzura. VaMoyo vakanyorera kanzuro tsamba svondo rino vachiti ikanzuro chisungwa chayo chemusangano wayakaita musi wa3 Nyamavhuvhu vachiti chinopesana nechikamu 314 chapter 29.15 chemutemo wekutongwa kwematunhu. Kanzuro yakanga yanyorera bazi rezvekutongwa kwematunhu tsamba ichizivisa nezvekukanzura kwayo chibvumirano nekambani iyi ichiti urongwa uhu huri kukanganisa mamiriro ezveupfumi mukanzuru pamwe nekuti kanzuru haina mari yekuti inge ichibhadhara iyo inonzi navaMafume inodarika miriyoni yemadhora ekuAmerica pamwedzi. Studio 7 yaedza kwazvo kubata vaMoyo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi asi vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Ngatinzwei vaMafume vachitsanangura.
Isu hatiwirirani nazvo nokuti takambotaura kuti muhistori yekuroja hapana landlord akambobhadhara roja mari. Izvi zvakafanana kuti munhu uya uya anonzi blesa obva atanga kupuwa mari neslay queen kupitigura mafambiro ezvinhu ndo anonzi masandi kongonya chisionekwe mudzebwe kutora mari kuda kumora mari zvisina dosage semunhu ari kubhukira mushonga wemusana. Isu hatingapindi munyaya yokusveta nyika iri kuitwa iyi kuti vanopa munhu 1 million dollars per month uko kuzvipatara hakuna mishonga. Tiri kushayiwa mari yekutenga machemicals emvura, tiri kushayiwa mari yedini. Tochipa munhu mari iye ari roja repi asati zvamboitikwa uori hunenge wazodzika midzi munyika ino.
Asika tiri kuona vari kunyora mutsamba imomo kuti kubva pekutanga hurumende yakanga iri pakatiwo pechibvumirano ichochi, imi muri kushanda nayo here hurumende pane zvese zvamuri kuita izvi?
Hatingashandi nehurumende pakuita umara patsetsetse hwakaita sezvizvi. Kusveta nyika kusvika yopera hakuna munhu angashanda neuori hwakasimba hwakadai.
Saka matanho apa muchatora vaMafume zvichitevera tsamba iyoyi yanyorwa navaJulai Moyo?
Isu sekanzuro hatina mari yacho, hatifi takaiwana. Vanhu ruzhinji rweZimbabwe runofanirwawo kupindira munyaya iyi. Nyaya iyi haisi yavaMafume. Mari iyi haisi kubva kumba kwangu, imari iri kubva kudzimba dzedu tese ichiinda muhomwe dzevanhu vashoma shoma. Saka vanhu vakangotarisawo vachifunga kuti ndiMafume atorerwa mari, then nyika ino ichangoramba ichinyura.
Saka muri kuvapindura here tsamba yavo iyi iwo vaMoyo?
Tichavapindura pamutemo tinoenzi tiverenge tichatarisa mutemo wacho toona kuti mhinduro yatinovapa ndeipi tinoiverenga mukanso tovaudza position yedu sekanzuro kuti isatina mari toona zvakaendera pamberi zvimwe zviri kuvagari vanofanirwa kuenda navo kumatare edzi mosva tione kuti nematare ari kuwirirana nazvo here kuti mari irohwe seizvozvo
vanga vari meya veguta reHarare vaJacob Mafume vari parunare muHarare neStudio 7. Mamwe mapato anopikisa pamwe nevamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vari kushora zvikuru mashoko anonzi akataurwa nemunyori mukuru wesangano revakarwa hondo yerusununguko vaDouglas Mahia ekuyambira mapato anopikisa kuti akanganwe zvavo nezvemasimba ezvematongerwo enyika vachiti zvido zvavo zvakarasika. Bepanhau reHerald rinoti vaMahia vakataura mashoko aya nezuro pamusangano weutungamiri hwesangano revakarwa hondo yerusununguko wakaitwa kumuzinda webato reZANU-PF muHarare. Mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Urayai Zembe, vanoti mashoko avaMahia aya haana maturo nekuti simba rezvematongerwo enyika rinobva kuvana veZimbabwe kwete kuboka revakarwa hondo kana kubato riri kutonga reZANU-PF. Studio 7 yakundikana kubata vaMahia sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Ngatinzwei Dr. Zembe vachitsanangura.
Mashoko iwawo haana maturo. Nokuti simba rezvamatongerwo enyika rinobva kuvanhu veZimbabwe haribvi kuboka revakarwa hondo vari muZANU-PF haribvi kuZANU-PF seboka rezvamatongerwo enyika. Ndinohurudzura simba rokuumba hurumende yeZimbabwe rinobva kuzvizvarwa zvavanhu veZimbabwe. Saka mashoko avo akarashika zvikuru.
Tinoona kuti mashoko aya ari kuuya panguva iyo nyika yatarisana nesarudzo dzegore rinouya. Tichicheuka sure tinoona kuti ivo veboka revakarwa hondo vanga vachimbonongedzwa kuti vanhu vaikonzera mhirizhonga munguva yesarudzo. Zvinosiya papi sarudzo dzatatarisana nadzo idzi?
Ichokwadi kuti vakarwa hondo yorusununguko vaishandisiwa neboka rezvematongerwo enyika reZANU-PF kwamakore makumi matatu namanomwe apo vaRobert Mugabe varivo vaiva mukuru webato reZANU-PF nenyika. Vakabatwa zvisizvo nehurumende yeZANU-PF kwamakore ose aya. Nazvino zvevari kubatwa zvisizvo. Handi vose vakarwa hondo yorusununguko vari muboka reZANU-PF kana kuti dziri nhengo dzeZANU-PF. Zvino takatarisana nesarudzo dza2023 dzatatova medziri. Tinopa zano rokuti vaMahia varegere kuita zvemhirizhonga nechikwata chavo chomuZANU-PF ichocho. Zvinoreva kuti tinovayambira kuti vasaita izvozvo nokuti hazvisizvo zvakarwirwa navanhu veZimbabwe. Kwete vakarwa hondo yorusununguko chete asi vanhu veZimbabwe.
Pane matanho angatorwa here nemi vemapato anopikisa panyaya iyoyi?
Hongu, mapoka anokwikwidza muZimbabwe ezvematongerwo enyika achatora matanho. Iko zvino tiri kutotora matanho nokukusha mavara ataurwa navaMahia veZANU-PF okuda kutanga hondo munyika yakanangana nesarudzo dza2023. Takuti kurudzi rweZimbabwe, ruzhinji rweZimbabwe, hoko yoyi nenjodzi yataurwa navaMahia yavanoda kutanga. Chichenjerai mugare makagadzirira kuitira kuti murambidze nhubu dzichada kutanga mhirizhonga neganyabvu yakanangana nezvamatongerwo enyika muZimbabwe.
Vanga vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Urayai Zembe, vari parunare muHarare neStudio 7. Zimbabwe International Book Fair yapetwa nhasi muHarare. Ndodzokorora, Zimbabwe International Book Fair yapetwa nhasi muHarare mushure mekudzoka kwayo mushure mekunge yambomiswa kwemakore maviri nekuda kwedenda reCOVID-19. Sachigaro vebhodhi reZimbabwe International Book Fair uye vari munyori ane mukurumbira Memory Chirere anoti nekuda kwekumuka kuri kuita nyika kubva mudenda reCOVID-19 gore rino vakafunga kungoita gungano rezviratidzwa chete zvisina mitambo nezvimwe zvinosimbobatanidzwa negungano iri uye havana kukoka vekunze kwenyika. Chirere anoti vakangoita gungano iri kwemazuva maviri chete nezuro chishanu nanhasi mugovera uye vakave nevairatidza zvigadzirwa vanodarika makumi maviri. Ngatinzwei achitsanangura.
Huronga hwataita iko zvino hunotevera kunge takapedzisira kuita musangano wezvinyorwa wemabhuku muna July 2019. Ukazokundika pamusana pecovid-19 ichibatanidza nezvipingaidzo zvekushayiwa mari. Saka yatiri kuita kubvira nezuro nanhasi imini book fair, haisi book fair yakazara sekuziva kwataiita. Yakatanga riri zano rokungoita maexhibition kurakidzwa kwemabhuku pasina maworkshop nemamwe makuwerere, tichiitira kuti huve hwaro hwekugadzirira kunyatsodzoka zvakakwana mugore ra2023.
Saka yatambirwa seiyo mini exhibition?
Maonero edu ndekuti yatambirwa zvakanyanya nokuti maexhibitors anga tinawo anga achirakidza kuti ari kufara zvikuru vawana mukana wokusangana nevanhu vanoverenga mabhuku avo, vanhu vanotenga mabhuku avo nevanhu vanotaura nezvemabhuku avo. Saka vatitenda kuti maita zvakanaka matunzira macustomer edu pedyo, tichibva tatofarirawo njere dzavatipa kuti zvedi zvinenge zvinokwanisika kuti book fair idzoke zvakazara mugore ra2023.
Gore rino mune vakakwanisa here kunge vachiuya vanobva kunze kwenyika?
Hatina vanobva kunze kwenyika nokuti iri ibasa ratakaita zvechimukutira tichiita kuti titange kuronga hwaro hwokuti tidzoke zvakazara muna 2023. Tichitungana misoro takaona zvisina kukodzera kuzotanga kutaura nezvebook fair muna January 2023. Tikati regai tingoita nzwisa inoita kuti itibatsire kudzoka munzvimbo dzedu tichiudzana kuti iwe wadiwa mhanya wakadai, iwe wadiwa uya nezvakati pakudzoka kwedu muna 2023.
Saka makwanisa kuunganidza varatidza zviratidzwa zvavo vakawanda zvakadii?
Isu tawana vanorakidza zviratidzwa maexhibitors anodarika makumi maviri. Kwatiri zvinokosha nokuti ndivo vaya vatinoti nechirungu the critical mass.
Uye anga ari sachigaro webhodhi reZimbabwe International Book Fair, uye ari munyora nemukurumbira Memory Chirere ari parunhare muHarare neStudio 7. Direct from Washington. Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano renhau reAssociated Press rinoti zvitima muBritain zvamira zvose kushanda zvichitevera kurangwa mabasa kwevashandi verharuwe zvawedzera kumatambudziko ave nesvondo akonzerwa nekukwira kwemitengo yemhando dzemoto uye kudimurwa kwemutero usingatsigirwi nehurumende izvo zvakanganiswa misika. Zvikamu gumi nechimwe kubva muzana zvezvitima ndizvo chete zviri kutarisirwa kushanda muBritain nhasi sezvinorehwa nemashoko aburitswa nenetwork rail. Masangano anomirira vashandi anoti ashevedzera kuramwa mabasa kwezuva rimwe chete uku senzira yekuti mihoro yevashandi ifambidzane nekukwira kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation iyo iri kutarisirwa kukwira kusvika kuzvikamu gumi nechimwe kubva muzana mwedzi uno. Mauto eUkraine atora zvakare guta rakakosha rekumabvazuva reLyman riri mudunhu reUkraine reDonetsk, zvaita kuti mauto eRussia atize munzvimbo iyi zuva rimwe chete mushure mekunge Moscow yadimura dunhu iri pamwe nemamwe matunhu matatu kumabvazuva nekuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kweUkraine. Iye zvinotokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndina kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai anogara iye muSouth Africa achange ari kutiudza pamusoro pemararamiro avari kuita imomo semadzimai.
Ini ndinonzi Edna Madondo, ndiri kuJohannesburg. Nauya tasangana naye vanhu vechikadzi nauye mhirishonga, asi nauye mhirishonga yakasangana kuvakadzi pese nekuvarume. Hakusi kuti kuvakadzi voga vanoshungurudzwa, asi varume vamwe vari kushungurudzwa mudzimba.
Semaonero enyu, sei zvamira zvakadai iwo mazuva ano?
Chiri kunetsa tete, inini sekuona kwangu handiti kunyanya mhirishonga yandiri kunyanya kuona muno muSouth Africa. Tinobva kumusha kuzvakanaka, tiri baba namai zvakanaka kubva kumusha. Kana tavuya muno munomwe kuwana mari yake, amwe achadi kuratidza umwe mari yake. Saka pakuvandirana apa, kuvandirana ndokwakaipa, because vanhu vari kuvandirana mudzimba ndo mhirishonga iri kunyanya, because munhu akanokora mari yake umwe achabudisiri umwe kuti ndinowana mari yakati.
Pogadziriswa sei zvamira zvakadai sekuona kwenyu semudzimai?
Ini seri mudzimai ndangokumbira vana mai senyiwo zvangu kuti kana tiri mukati medzimba kuti mhirishonga isanyanya, vana baba ngo vazhinji havadi kutongwa. Ukaona baba akwidza voice iwe chidzika, because ukanyanya kumutonga stereki anokudza kuti mushandi baba. Saka mhirishonga chiro chingava chine zviduku duku, handiti zvakafanana nekutoti example tete, regai nekupe example yemari. Handiti mukadzi ukatambira mari wedha mari yako iri pamusoro pane yababa, ingozviva pasi pababa. Ukada kuenda pamusoro pababa munotorovana mumba imo, wakumuudza kutoti ini mari yangu panapa ndiyo inoshanda, asi yako iwewe shoma, munotorovana. Saka iwe isusu vana mai ngativa pasi pana baba, tingozva kuti ava ndi baba vemumba. Mhirishonga inoita nani?
Tombotarisa mabatirwo amuri kuitwawo zvenyu semadzimai imomo muSouth Africa vanova zvizvarwa zvinobva kunze kweSouth Africa, zvakamira sei?
Ike zvino tete semaforeign, handiti maforeign kazhinji kubatwa zvisiri right, nenhau yekutototi iwe unenge uchida kuzama kuriritira mhuri, saka unongoshandisiwa, unongonzi chakati ita nemhuri yawakasiya kumusha. Unongoteta muri kuvanhu vari kubatisiwa mabasa akaipa kunyanya kuenda kumujolo achida kusabvichengeta vana, nokuti vana vangu vanoda kudya, kobhadharwa mari nemaNigeria, kunyanya maNigerians muno ari kubhadhara vakadzi mari achishandiswa mabasa akaipa.
Mabasa api aya muri kutaura?
Mabasa andiri kureva ndekutototi maNigerians anogona kuti tokumbira kuti torere madhiragi edu utiindire kunzvimbo yakati. Handiti saka dhiragi rariya munhu unogona kurimetsa, unosvika kunzvimbo kuyakuya, ndokwa unosvika uchinoribudisira. Saka ionei nhau yekuti unoda kuchengeta vana, unototi nenhamo yaunenge uinayo, vakadzi vazhinji vari kusacrifisa kuita izvozvo, vari kunyanya kuita izvozvo vakadzi vazhinji kudhila nevemadrugs.
Pamira pakadaro, chii chingaitwe kuti madzimai vawanewo ruremekedzo runodiwa?
Ini chandinoona tete ndechokuti zvone vana mai kuti tiwane ruremekedzo, ngatisada kuti kana tauya munzvimbo munoma semunoma tiri muSouth Africa, tisangoda kungoda kungodzidzira zvinhu zvatisina kubva tadzidzira kumusha, ndo problemu yatinayo. Ngatingobva neunhu hwedu, tikangoda munomu tichidzidzira zvatisina mbobvira tamboita kumusha kwedu, tinoita dambudziko munomu, ndo zvinokonzeresa kazhinji.
Ko, panyaya yekunyoresa kuvhota, pane vamwe here vari kutarisirwa kuti vangazoda kudzokera kumusha?
Vanhu vazhinji vari kuda kudzokera kundovhota, because nhau yemapepa haisi kunatsokuita street kuti vanhu vanopiwa mapemit here, because vanhu vazhinji tete vane mapemit madomestic, saka havakwalifi pamapemits. Saka vanhu vakutodecida kutoti December pavanoenda kumisha vonorejista kuvhota, then vodzoka January vachikonda nyamaba kusvikira June pakadi pakanzi ndobvaanomira vachiona kuti zvezvitora nzvimbo. Ene vana mai vagona kuti kana ike zvino vane vana, ndopandinotyira nokuti magariro edu chaiwo ndoasiri asina kumira zvakanaka, kunyanya kumarokeshen. Vane vana vakakwanisa kufanira kubudisa vana, ivo vozotevera. I think zvinoita safe kuvana. Saka zvibita kuti sare tiri toga, vana vamboenda kumusha kusvikira zvinhu zvanaka, wozvonotorako uchinoti urigere pari safe, nyanya kugara pari safe, ndopavakudiwa.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda marvelous. Iyo zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu cheOur Lives, upenyu hwedu. Nhasi tino hurukuro navaIgnatius Sadziwa, vanove mukuru wesangano reZimbabwe Election Advocates Trust, pamusoro peurongwa hwesangano ravo hwekuedza kutsvaga nzira dzekumisa nadzo mhirizhonga yezvematongerwo enyika pamberi pesarudzo dziri kuuya muna 2023. Sangano ravo svondo rino rakaita hurukuro pamusoro penyaya iyi nevemamwe mapato ezvematongerwo enyika pamwe nevemasangano akazvimirira. Ngatinzwei vaSadziwa vachitsanangura.
Chokwadi, chekutara kwenyu nechitatu usiku, takanga tine hurukuro pa Twitter Spaces, pamusoro penyaya dzemhirizhonga yatinoti muchirungu electoral violence, mhirizhonga munyaya dzesarudzo. Takakoka vachifu itaizi munya, vari nyanzvi zvakare munyaya dzebudiriro neupfumi. Tikakoka zvakare mutaro weZANU PF vatafadzwa Mugwadi. Tikakoka zvakare mukuru webato relid muzvare Linda Basarira, nyange zvavo vasina kuzokwanisa kuuya nemaproblems zvatikasangana navo. Tikakoka zvakare vasettlement Chikwinya, mumiriri wembizo constituency vakamirira sangano reCCC vakatadza futi kuzopinda. Takakoka zvakare vaEdknowledge Mandikwaza weEU Zimbabwe Trust. Tikakoka zvakare vatendai Robin Mbofana, avo vanova muzvina fundo. Ndo vanhu vatikakoka panharurano idzi. Takanangana nenyaya dzekuti tigadzirise nyaya inotinetsa munyika makore ese, kuti kana tasangana nenyaya dzesarudzo panotichiita nyaya dzetsvimbo mugotsi, vanhu vachirohwa nekukuvadzwa, vamwe vachirasikirwa neupenyu, zvakare vachirasikirwa nezvishandwa zvavo property.
Chii chakaita kuti muite urongwa hwekuita hurukuro iri pamusoro pemhirizhonga yakanangana nesarudzo?
Chakatituma isusu saboka rinoongorora nyaya dzesarudzo kuti tiite musangano uyu, ndiyo nyaya iyoyo yandambotaura, nyaya yekushungurudzwa kwevanhu, nyaya yemhirizhonga, nenyaya yekudhonzerana pamusoro pemapato munyika. Ndaa tikati isusu tadiita daidza nhaurirano iyi, taita hurukuro kuti tigadzirise nyaya idzi, nekuti munozviziva imimi kuti nyika yedu haibvi pamuromo yedzimwe nyika. Tinenge tiri vanhu vanowanikwa tichingokakavadzana tichipaise panopera makore mashanu, panowanikwa pachiita makakatanwa. Saka dambudziko iroro raramba riringori dambudziko raramba richitinetsa. Zvakare tatarisana nesarudzo dza 2023, taatati regai tigare pasi tichitaura nyaya iyi pamwe, zvikatibatsira tichawanawo solution panyaya dzinotinetsa idzodzi. Chokwadi, makazoona imimi kugokwe patakatanga kuita maby-election mazuva ese aperaya, mhepo yacho yatosumuka kutaura kudai.
Saka chii chakabuda munhaurirano iyoyi chamungati chiri kukonzera kana chinokonzera mhirizhonga yakanangana nesarudzo?
Ongororo yatakaita tichinzwa nyanzvi idzi dzichitaurawo pfungwa dzavo chinokonzera chaizvo mhirizhonga, takaona kuti munyika muchine kusawirirana kukurusa, kwatinoti muchirungu polarization, kuchine kudhonzerana kwakanyanya neruvengo panyaya dzekuti paite sarudzo dzakanaka, kuti pasarudzwe bato kana munhu angatitungamira senyika. Chita hurukuro idzi, pakanga pane kukakavadzana kuzhinji. Ndinotaura mashoko avamugwadi avakataura ekuti imi munotipomera isusu sebato reZANU PF kuti tinoita mhirizhonga, asi tinoziziva isusu kuti mhirizhonga iyi iri kukonzereswa nemanyepo ari kukonzerwa nemapato anopikisa nemacivil organizations anosponzwa nemaembassy nenyika dzekunze kuti vatinyepere, kuti nyika yedu tisvibe zita isu semusangano nenyika, kutaura kwakuchiita vamugwadu. Avavo vachiramba vachiti aiwa, vatsigiri vedu vari kutovhiringidzwa kwazvo, vari kushungurudzwa panguva yatinge tapinda musarudzo. Saka chatikangoongorora hedu ndechekuti munyika hamuna kuwirirana, vanhu hatisi kugara pasi tichiita muonera pamwe senyika, ndo chikurusa.
Vamwe vangada kuziva kuti idzo hurukuro dzakaita saidzodzi dzinozobatsira here kudzivirira kana kumisa mhirizhonga iyi?
Zvinoita kunge tinenge tichiita hedu zvitamba vana tichitaura paya, asi zvinonyanya kubatsira pakuti ruzhinji kana ruchinge rwakateerera, runotubva rwadzidzawo, panobuda zvidzidzo zvakawanda. Nekuti mhirizhonga iyi haitwi nevatungamiri venyika, haitwi navamunangagwa, haitwi navachamisa, asi inoitwa nevanhu vakagarisana mumaruwa. Saka tikanga tichigara pasi tichidzidzisa yatinoti civic awareness muchirungu, vanhu vachiteerera muzviviti vhiti vachidzidzawo, zvinova zvinhu zvinodyarika muvanhu mumagariro avo kuti ah, uyu ndibaba munini wangu, uyu ihama yangu, uyu muzukuru. Hazvina kunaka kuti tinge tichirowana. Tinozviziva hedu kuti vatungamiri vanenge vane kuita kwavo kwekupesvedzera pane dzimwe nguva, asi tikadzidzisana mudzimba dzedu mumacommunities matinogara umo, zvinova zvinhu zvinobatsira chaizvo.
Manga makateerera kuna vaIgnatius Sadziva, vanhu vemukuru wesangano reZimbabwe Election Advocates Trust, muchirongwa chedu upenyu hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya, apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Munhau dzemitambo. Chikwata chenhabvu cheChicken Inn chadimbura utungamiri hweFC Platinum pamusoro petafura yeCastle Lager Premier Soccer League kusvika pamapoints manomwe. Mutoro wedu wenhau dzemitambo, Michael Kariati, anotipa nyaya iyi pamwe nezvabuda mumitambo yenhabvu yatambwa munyika nhasi.
Chicken Inn yarova vavakidzani vayo veBulawayo City 3-0 ndokudimbura utungamiri hweFC Platinum iri pamusoro petafura yakakosha iyi kusvika pamapoints manomwe. Zvibodzwa zviviri kubva kuna Malvin Gaki nechimwe na Malvin Wata zvavapa mapoints ese nekuramba vakachengetedza chinzvimbo chechipiri patafura. Chicken Inn yave nemapoints makumi mashanu nemana, FC Platinum ine mapoints makumi matanhatu nerimwe chete. Mukukunda uku, Chicken Inn yawedzera musiyano pakati payo neDynamos iyo iri kutevera kusvika pamapoints mana. Dynamos iyo yaimbotungamira gungano iri iri pachinzvimbo chechitatu nemapoints makumi mashanu. Asi Dynamos neFC Platinum hadzina kutamba nhasi, asi dziri kupinda munhandare mangwana apo FC Platinum iri kushanyira Highlanders muBaba Field Stadium. Dynamos ine rwendo asi kwaMutare uko iri kunosangana neManika Diamonds muSakubva Stadium. Kunyange hazvo zvakamira zvakadai, uyezve kwasara mitambo mishanu chete kuti makundano aya apere, muongorori wemutambo wenhabvu vaMakanyire Mugova Benjamin vanoti FC Platinum haisati yatora mukombe uyu sezviri kutaurwa nevazhinji.
Mutambo weleague wakafanana nemarathon, kumhanya marathon kana kuti 12 rounds dziya dziya dzinomhanywa vanhu vachitenderera, hazvirevi kuti anenge ari pamberi ndiyo uchabuda akadaro, zvinobva nekuti agona kuchengetedza simba rake kana kuti energy zvakadii kuti azopedza. Inenge yangotsvedza ikadonedza mapoints akafanana nokungoti magame maviri, zvinenge zvatovharana. Saka mutambo uchipo,
mitambo nhasi yanga yakatifararira kumativi mana ese enyika: Bulawayo, Harare, Rusape, Mondorongezi pamwe neGweru, uko wawa yarohwa 2-0 neBulawayo Chiefs ndokuramba iri pasi pasi petafura. KwaRusape, Harare City yadambura Black Rhinos 2-1. Ngezi Platinum Stars ndokurovawo ZPC Kariba 3-0 muBaobab Stadium. Pamusoro penzendo dzeDynamos neFC Platinum mangwana, Caps United zvikari iri kupindawo munhandare zuva rimwe chetero neTriangle muNational Sports Stadium. Caps United iri kutatarika zvekuti kurohwa neTriangle kunoiwisira zvakanyanya muzvikata zvingangobuda mugungano iri. Asi murayiridzi wayo Lloyd Tembwe anoti vari kuita nepese pavanogona kugadzirisa dambudziko ravanaro iri.
We are going through a turbulence. Saka nairi turbulence ka, ma solutions ari in sight.
Caps United ine mapoints makumi matatu nerimwe chete, mapoints mana chete pamusoro peTenax iyo yakabata chinzvimbo chechina chekubuda mugungano renhabvu yepamusoro iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael anokuoneka ine mufaro. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiya mina Gaino Gumedi Saidi.
Soku isika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithathe ukulithutshana lokubonga osiphathele indaba ngolimi lesishona uJonga Kandemiri. Ngiyalemukela ngenjabulo kustudio 7 ngomgqibelo mhla ka 1 Mfumfu 2022. Ibizo lami nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu lamhlanje, uZulu labacubungula ezombusazwe baveza ukukhathazeka ngokusebenza kwengumsekeli kaMongameli uMnumzana Thembo Mhadi ngoba kungacaci ukuthi usebenzela ibandla lakhe lezanu PF kumbe uhulumende. Izakhamizi zemaphandleni esigabeni sangezansi emaNdebeleni sithi sezigebhile amagodi ohlelo lokulima olwegatshompo njalo sezilinde izulu kanye lenhlanyelo evela kuhulumende. Kwezemidlalo sikhangela impumela yemidlalo yenguqu edlalwe namhlanje kanye lokuthi iwaphi amaqembu adlala kusasa. Zonke lezi indaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Zulu labacubungula ezombusazwe baveza ukukhathazeka ngokusebenza okwayengumsekeli kaMongameli uMnumzana Thembo Mhadi ngoba kungacaci ukuthi usebenzela ibandla lakhe lezanu PF kumbe uhulumende. UMhadi ube emngcwabeni kaMnumzana Shinzo Abe oyinhloko kahulumende kwele Japan odutshulwayo ekhuluma emhlanganweni webandla lakhe edolobheni elingasentshonalanga yakulelo Elenara mhla ka 18 Ntulikazi lonyaka. UMhadi uhambe engumthunywa kaMongameli Emmerson Mnangagwa kulo umngcwabo. Ezinyangeni ezedluleyo uMhadi ubebhoda ilizwe lonke ekhankasela ibandla lakhe elezanu PF ekhethweni lomnyaka ozayo. Kulamanye amaZimbabwe athi lokhu kusebenza nzima kukaMhadi kumele kuphelele kwezebandla lezanu PF hathi ukuthi yamele ilizwe. UMhadi wehla esikhundleni sokuba ngumsekeli kaMongameli ngemva kokumemetheka kwehlazo lakhe lezocansi. Kodwa ulokhe engunobhala wesibili kubandla lezanu PF. Sixoxe loMnumzana Thandeko Zinti Mkandla ocubungula ezombusazwe esipha umbono wakhe mayelana laludaba.
Indaba le ekaMhadi eyokuthi kakusaqedakali ukuthi uvele uyini kuleli lizwe. Njengoba usaziwa ugcwele ilizwe lonke leli, uhlangana lezinduna, uhlangana labalisi, uhlangana labosobhuku, uhlangana labantu abachiyeneyo ngohlelo lona lolu ahamba ngalo olwezanu, kodwa esikwazi ukuthi imali zokwenza konke khona lokho zisukela kumithelo yabantu, public taxpayers money. Ngasikwazi ukuthi vele kutshoni.
Andla ubona kuqondileni ukuthi uMhadi nguye ohambe emelele uMongameli uMnangagwa ukuyangcwaba uMnumzana Shinzo Abe kuyona le iviki.
Nxa ke kathesi esethunyelwa ukuthi ayemela ilizwe emngcwabeni walindoda engu-Prime Minister weJapan, uMr. Abe, uhamba engubani eyini? Kasiyophela umsekeli kaMongameli njalokhu ayikho khona. Lokhu kutsho ukuthi wachiya uhulumende kwakuzanywa ukuvalwa amehlo abantu. Iqiniso yikuthi ngenzanga lutho olubi emehlweni ezanu, wenza into enhle, waba lomnyama okwakhe kwapuntshuka. Kuyikuthi vele yinto ngabona eyenziwa khona le phezulu. Kaphumanga, wakhutshwa ehofisini, wahlaliswa evrandini, kodwa elokhu esenza khona lokhu akwenzayo.
Khona na abanye abekade bengathunywa endaweni kaMnumzana Mhadi.
Kakumangalisi ngobana lo umbuso wezanu PF uthatha ilizwe leli njengento yabo, njenge-tuckshop yabo, benza umathanda ngelizwe leli. Baningi baningi abantu akade bengathunywa sibili bemele uhulumende angithi lamahamba asathatha silawo andaba umphathi ntambo bezinto ezihambelana lobudlelwano lamanye amazwe bakhona uhambisa umahadi ujezodayi umahadi vele kaqothwanga waqothwa emehlweni omphakathi ngale ezanwini uvele ugcwele uyaphuphuma
Abe bandla leZANU-PF bathi bakubona kuqondile ukuthi uMnumzana Mhadi ahamba emela uMongameli Mnangagwa ngoba unobhala ulokhe unobhala wesivili webandla labo uthini ngakho lokho mkani
iZANU gayifuna ukwenza umehluko phakathi kwelizwe leZimbabwe leZANU njengebandla lezombusazwe bona kubo kuyinto yinje yinto efana nayo yiko kumele bakutshengiseke khona lokhu ngokhetho oluzayo ukuthi kabehlukanise ilizwe leli ligcwele abantu abathiyeneyo njalo wonke umuntu asomuntu weZANU kabaxolelane labantu ngamanyala la yikwehlule kubusa ilizwe khona lokhu avela kumangalisi ukuthi indaba uhulumende sehluleka wehlulwa nje la ikhona okuthiwa international protocol okuthi kuhanjiswe umuntu ouhulumende hashi umuntu webandla elithize lokhu kuyenyanyeka njengazo zonke izinto eziningi ezenziwa ilibandla leZANU leli
lo ngumnumzana Thandeko Zinti Mkandla ingcwethi yezombusazwe exoxa le studio 7 eseGwanda istudio 7 ibuye yathola umbono owehlukileyo ngalolu daba kumnumzana Joseph Chuma ongomunye wamalunga le central committee lebandla leZANU PF laye ecubungula ezombusazwe
vice president ubaba uMohadi kaxotshwanga kuhulumende wazimela yena yedwa eceleni ngemva kwezinto ezazenzakele kodwa wayala elokhu engumsekeli kamongameli ebandleni leZANU PF ngakho-ke umongameli ulale ilungelo lokuthuma noma ngubani at his disposal ubana amenzele umsebenzi othize nxa ethunyiwe waye eJapan ukuyabeka uformer prime minister wakhonale akusonto embi ngoba iZANU PF as a party uhulumende wonke ngiyabona labanye abantu baseZimbabwe babekhala kanye lelizwe laseJapan ngakho akulantembi ubana umongameli welizwe la njalo engu-first secretary weZANU PF athumeke u-second secretary wakhe weZANU PF which is the ruling party in government by the way so ubana hambe ayomela emfeni leyo ekhona le eJapan
abachothoza ukuthunywa kuka Mhadi bathi kaselalungelo lokumela uhulumende njengoba so wachiya isikhundla sokuba ngumsekeli kamongameli kunangakho uthini ngakho lokho Chuma
abantu nje ukuthi abakushoti into zokukhuluma ngoba kwesisikhathi yabeze besithi kona uhulumende lo eZANU PF siyenze lokho nako belo uhulumende wangona eZANU PF usuthume umsekeli kamongameli ukuthi kona ahambe ayokhala labanye eJapan ngathi sebekhala futhi so into abayifunayo kahle kahle ugcina ungasazi ubana kuyini abayifunayo yinsolo nje kuphela ngumona nje kuphela akula okunye umongameli ulale ilungelo lokuthuma noma ngubani ubana ammele
Umnumzana Joseph Chuma ocubungula ngezombusazwe njalo engelinye lamalunga le-Central Committee yebandla leZANU PF exoxa le-Studio 7 ngocingo ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mcheshwe,
lamlela nampawa fowembula.
Izakhamizi zemaphandleni esigabeni sangezansi emandebeleni zithi sezigebhile amagodi ohlelo lokulima olwegantshompo njalo sezilinde izulu kanye lenhlanyelo evela kuhulumende ukuze ziqale ukulima. Uzulu walesi sigaba akavunanga kuhle lonyaka ngenxa yezulu elingananga kuhle okungabe kubangelwa ukuguquka komkhathi. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamizi eziqoqele Studio 7 zithi kunokudala ukuthi zibulawe indlala lonaka yikuthi zaphuza ukulima ngoba ziphila ngokuthola inhlanyelo eziyiholiswa nguhulumende eyohlelo lwegatshompo. Kungakho bathoka manje sebegebhile amagodi njalo sebelinde ukuphiwa inhlanyelo ukuze lapho izulu litshaya phansi labo bahle baqale ukuqabanga. Umnumzana Gabriel Luphondo oyisakhamuzi samawana eGwanda uthi amalungiselelo okulima sekubanga eliphezulu kodwa babhekane lodubo lwenhlanyelo.
Hayi hlanyelo bayikho abantu njoba kumya kuphela abantu vele bengazuzanga abantu balohlupho olukhulu kakhulu okulungiselela khona abantu bebezama singoba kathi sesibhizi sithela umquba yokuvalavala izikhali masinini abantu hayi ngibona abantu babhizi kakhulu bayasebenza sibili kodwa ke inhlanyelo iyezaba le nkinga kukhanya laba ogajobha uhulumende lonyazo kukhanya zani hayi udonsa inyawo kakhulu ngenhlanyelo. Angazi uhulumende ngazama mzalubani ukuze abantu labo banelise ukuthi bathole inhlanyelo yeneleyo ngoba kungala kunje sengazanga kanika abantu inhlanyelo ukuthi la umnyokoza indlala sibe
amazwi la agcizelelwe ngumnumzana Finish Ncube oyisakhamuzi seMatobo.
Abantu sesiqalisile ukutshaya amagodi ukuvala intamo abaningi sesitshayile sibili amagodi okwenhlanyelo hhayi inhlanyelo yiyo nje isihlupha ngapha eMatobo ngoba silazo indawo ezithengisa inhlanyelo layo le kahulumende ayikafiki ngapha kodwa kuyathembisa ukuthi izaba khona maduze kodwa lathi siyasilokhu siyidinga ezitolo lapho ezitolo zakithi ayitholakali inhlanyelo.
Umnumzana Zwelithini Gabula owesitezi ewilonki uthi inhlanyelo ayibambeke ezitolo kungakho uhulumende kumele aphanga aholise uzulu inhlanyelo.
Into embona izakwenqabela abaningi ukuthi bayenelise intengo yinto engigcina ngikhangela kwenyishophu ibibiza i-10 kgs ibisenza 26,576 RTGS bese kusithi nge-US dollars ibisenza 41 US dollars. So intengo embona ingani ingaphezu kakhulu kokwenelisa kwabaningi.
Unkosikazi Siphathiswa Enkala wesiliko eGwanda North uthi kunzima kwabaningi ukuthi bazithengele inhlanyelo ngoba imali abayitholayo bethenga ngayo ukudla.
Amalungiselelo okulima sesezingeni eliphezulu sibili, abantu sebelungiselela ukulima abajigebha amagodi sebegebhile. Belokhu belinde yona inhlanyelo kahulumende ukuthiwa sizayithola ngoba sabhalisa ezitolo ikhona inhlanyelo kodwa ayibambeki futhi kugezelelwa ukuthi abantu lasiye babengatholanga lutho. So kusuka kube nzima ngoba bathenga ukudla ukuthi uphinde ukwanise le mali yenhlanyelo kusuka kube nzima.
Umnumzana Love Moncube Matobo uthi lanxa belungiselela ukulima abakwazi ukuthi bazalima ngani ngoba izifuyo sezicuba.
Kuyalungiselelwa ngempela phandle sibhekile abantu bayazama okokuqala bavala izintango okwesibili balungiselela izinhlanyelo okwesithathu okuyi-challenge enkulu esiba layo ikuthi ingabe siyolima ngani ngoba izifuyo zokulima ubalimbambo kuhamba laphandle. Okay, ngani sizoba lokunzimanyana obuthile mayelana ngokulima.
Osaphethe isihlalo somqondiso wezokulima ezansi emandebeleni umnumzana Mkhunjulelwa Ndlovu uthi inhlanyelo ilakho ukufika ngeviki ezayo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, abenhlanganiso ebona ngezempila kahle emhlabeni jikelele eWorld Health Organization basebenzelana lohulumende wele Uganda bedinga izigidi phose ezingamathumi amabili zamadola 18 million yokumelana lomkhuhlane owe Ebola osuqhamuke kulelo lizwe. Leli nyathelo liza ngesikhathi ele Uganda libika ngemfa yabantu abangamathumi edlula amathathu 35 okugoqela isisebenzi sezempilakahle esiyisizalwane sakwele Tanzania. Umphathintambo wezomvikela kwele Bhilithane ubike ukuba ukuhlaselwa okwenziwe undwendwe lwezimota ebezithwele uncedo lokudla lempahla kwele Ukraine ngezikhali zemissile kungabe kuyimisebenzi yaseRussia. Lokhu kuphume ekhasini lalolu gatsha enkundleni yokuxhumana eyoTwitter. Okwamanje wathi sidedele kusithandekile Mhlanga esethulela udaba oluphathelane lokwenziwa ngabesifazana kwezentuthuko.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami osithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa lo nkosikazi nokuthula Gwebu, ilunga lenhlanganiso yemthwakazi diaspora ephathisana lebandla le-Citizens Coalition for Change kumalungiselelo okhetho lwama-by-elections ematopo le-insiza oluzayo mhlaka 22 ngenyanga ezayo. Usichazisela ngokuphatheka kwabesifazana kukhetho emathebeleleni South.
Igama lami ngingunkosikazi nokuthula Gwebu. Njengabahlali beZimbabwe abathwakazi abangaphandle kwelizwe, sisekela iqembu le-CCC. Injongo yethu ikukhuthaza abathwakazi abahlala ngaphandle kweZimbabwe ukuthi sibambisane umsebenzi wokuletha utshintsho ezweni lethu. Singaphandle nje kwelizwe ngenxa yokuhlukunyezwa lobandlululo beqembu elibusayo. Yikho kuqakathekile ukuthi sidonse kanye kanye ukwenzela ukuthi iMatabeleland ingabiseli izihlalo eqendini elibusayo.
Siyananzelela ukuthi nxa sikhuluma ngeMatabeleland South lapha, sibonile omunye enqoba owe-CCC owesifazana uNkosazana Makhadi Moyo. Lingathini ngokuphatheka kwabesifazana kwezombusazwe?
Ukuphumelela kukaNkosazana Makhadi Moyo owe-CCC wenze into enhle njengomuntu wesifazane, njalo kukuphumelela kwakhe lokhu kuzokwenza abanye abesifazana beze labo ekhethweni, njalo usevulele abanye labo amathuba okuthi baziphambili. Nxa lingakhangela ematopo kulo wesifazane ozabe esekhethweni khonapha ematopo laye kukhangelele ukuthi uzaphumelela, njengoba abesifazane siyazi ukuthi izimbokodo, njalo kukhangelele ukuthi ukuba khona kwabo labo ezembusweni kuyenza ukuthi bakhuthazane labo baphathise ekuthuthukiseni ilizwe le-economy yelizwe.
Okukhanyayo njalo esesikubonile eMatsouth ukuthi abesifazane yibo abaningi, njalo yibo abavota ngobuningi, ngoba abesilisa bephumile ukwedlula abesifazane ukuyadinga umnotho kwamanye amazwe. Sazi lokuthi kuqakathekile ukuthi abesifazane bathole amathuba okukhokhela njengabesilisa. UNkosikazi Makhadi Moyo usitshengisile ukuthi umphakathi wakhe wamvotela ngoba wasebenza gadalala esigabeni sakhe, njalo uyasebenza elokhu esebenza gadalala kungelani lokuthi ngowesilisa kumbe ngowesifazane. Ukhetho lwakhe lwenze ukubana abanye omama labo bazizwe belamathuba ukuthi babe sekhetheni olunjalo. Sibona ukuthi emadobho kulonkosazana uSindiso Ngwenya onguye laye ozangena ekhetheni le-by-election.
Kuyini okunye elijonge ukukwenza njengenhlanganiso?
Imthwakazi diaspora yona ngwayo iqophe ukukhulumisana lawo wonke umuntu ukuze silungise ilizwe ngo-2023. Asisoze sikhathale ngoba wonke umuntu kufuze afake izandla uma sifuna ukuthola uhulumende wabantu, uhulumende osebenzela abantu, njalo uhulumende ongakhohlwa ukuthi iziphathamandla ngabantu hathi abaphathi ntambo. Okunye esizama ukwenza ukuthi abantwana beMatabeleland abangaphandle sisebenze ndawonye, ngoba kulabanye asebacathula ngezombusazi weZimbabwe bachiya ukukhuthaza lokucela abaseleyo ukuthi baqakathekise ukubhalisa ukuvota lokuyavota. Wonke umuntu uyadingakala ngoba sonke esingaphandle silezihlobo ezingabona utshintsho kwezempilakahle, kwezomsebenzi, kwezamanzi, ezamagetsi, lakwezemfundo uma kungangena uhulumende ofaka abahlali phambili. Wonke umuntu ongaphandle nxa evakatshela kumbe ebuyela eZimbabwe kufuze athole ilizwe elisebenzayo. Ngiyabonga.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi nokuthula kwenu, ilunga lenhlanganiso yemthwakazi diaspora esixoxelayo esebhilithane. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilani esithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga uhlelo esiliphathelwe nguSithandekile. Sikuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba namhla sike sibone ukuthi uChris Gande kuliviki usiphatheleni.
Lingali chona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo muzi wethu Hadebe, ingcwethi ecubungula ezemidlalo. Sihlaziya ke imidlalo yehlandla le-PSL elalonyaka. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzane.
Ngiyabonga kakhulu ukuba kuhlelo.
Ungasitshela ukuthi nxa ukhangele imidlalo yalonyaka esidlaliwe, ungathini wena ngenguqu yesigaba sona lesi se-PSL?
Ngibona i-season le bekuyi-season esingathi mhlawumbe kumaqembu amaningi bekunzima, bekulukhuni. Siyananzelela ukubana besivela kusikhathi se-COVID, njalo bese sihlale phose eminyaka emibili kungahlalwa inguqu. Kodwa ngibona engathi amaqembu azamile sibili. Sibonile ukubana i-chickenini iqalise kuyiyo ephezulu, abaningi akade bekhangelela ukubana izothatha isicoco se-league. Kodwa isuke yangathi silahleka, sasesibona i-FC Platinum yona eqalise ithwele nzima, sokuyiyo eyenza kakuhle. Sikhuluma nje sokusele imidlalo engu-6 ubana isizini iphele, sibona FC Platinum iphezulu kulokho nge-61 points, kusho ukuthi phambi kwe-chickenini nge-10 points. Yona i-chickenini siyenelisile ukuthi ibuyele ku-number 2. Kuzothi Dynamos yona-ke iku-number 3 nge-50 points. Kuzothi Islanders iku-number 4 yona ile 45 points. Yizo-ke lezi ezihambela phezulu. Kuzokuthi ngaphansi kule wawa kule Bulawayo City, le Harare City kanye le Tenex yona ingemtare, yizo lezi okakhathesi ezingaphansi ukubana ziyahamba ziphume ku-Premier Soccer League. Mbona nje bekuyisizini enhle njalo sikhangelele ukubana FC Platinum mhlawumbe yiyo yenza kakuhle, yiyeza qhubela phambili ithathe lesi isicoco se-Castlelager Premier Soccer League. Sibonile njalo kulabadlali abanjengabo William Manondo akade behlohla kakhulu, uyenelise ukuhlohla 15 goals. Kuzokuthi uBrian Muza we-Chickenin laye wenelise ukubana ahlohle 11 goals. Kwazokuthi uLionel Chikua we-Highlanders yena ule 10. Labo yibo-ke abadlali asebenelisile ukubana bedlulise inumber ka-9 kuma-goals abawahlohlileyo. Yisizini enhle sibili. Sizabona-ke ukubana kuyona le mpelaviki FC Platinum izadlala njani leqembu le-Highlanders.
Abantu bebekhangelele ukuthi iqembu le-Highlanders lizadlala ngcono ngemva kokuthola umqeqeshi omutsha, kodwa kukhanya kungani kuyehlula. Ngokubona kwakho kuyini okungaba kusehlula?
Lona ke iqembu le-Highlanders abaningi bebekhangele ukubana lenze kakuhle ngokuva ngemuva kokubana sebelethe umqeqeshi omusha ovela emazweni, kodwa sananzelela ukubana belingaqalisanga kuhle iqembu le-Highlanders. Njalo umqeqeshi lowo laye ungathi ubengalakho lokhu abakuthi ngesilungu i-consistency, kodwa uzamile kakhulu. Sizananzelela ukubana ukakathi sinqontshwe kanye kuphela, ngakho-ke singathi uzamile, mhlawumbe uphuzile ukubuya. Ngithemba abaningi baza kuqalisa ukubana mhlawumbe bemkhangelisise kakhulu uma esenikwe ithuba lokubana aqalise i-season.
Lona ele-Dynamos ulibona njani lo umnyaka?
ele dynamos lona ke belisenza kakuhle kodwa kulezikhathi lapha kade lilahleka khona yikho okusuke kwalihlupa kakhulu kodwa lizamile ukubana lincintisane leqembu le FC Platinum kuswelakala mhlawumbe emaqembini lawo mabili the Islanders le Dynamos abadlali abalohlonza abanjengalabo ababelabo kudala ekutheni bebe lesibindi sokubana beluyise ukubana bezame ukubana bethathe lesi sicoco se-league okwakhathese okukhanya ngathi uNomen Mabheza kanye le FC Platinum basibambile njalo abafuna ukubana siphunyuke kibo lokho yikho ke esingathi esilakho ngamafitshane ngesizini yona le esikiyo eCasilaga Premier Soccer League
okokugcina ungavalelisa abalaleli
ngibingelele njalo abalaleli emakhaya
lo ke bekungumuzi wethu Hadebe ingcwethi kwezemidlalo ekusixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo kuhlelo lunye sikhathi sinye lilala.
Kwezemidlalo sikhangela impumela yemidlalo yenguqu edlalwe lamhlanje kanye lokuthi yiwaphi amaqembu adlala kusasa.
Iqembu lenguqu ele Chicken Inn selenelise ukungezelela imihlomelo yona evele ihlezi ezithendeni zeqembu elikhokhelayo ele FC Platinum engalanini yemihlomelo esigabeni samaqembu adlala inguqu yaphezulu eCasilaga Premier Soccer League. Lokhu sokusitsho ukubana amaqembu omabili ehlukaniswa imihlomelo eyisikhombisa ngemva kokunqoba kwalo elebulawayo City 3-0 emdlalweni odlalwe namhlanje emini. Abahlohlele iChicken Inn ngumdlali uMalvin Gaki ohlohle amagoli amabili kwathi uMalvin Wacha wahlohla kanye. Okuhle kwakhuphula imihlomelo yalo engalanini ye-PSL ukuze leli qembu liqhubekele kusibanga sesibili lihlezi ezithendeni ze-FC Platinum. Engalanini yemihlomelo iChicken Inn isile mihlomelo engamashumi amahlanu lani 54 points. I-FC Platinum yona ikhokhelayo ile mitlomelo engamashumi ayisithupha lani 61 points kuthi iDynamos ekusibanga sesithathu ilamashumi amahlanu 50 points. Kodwa umumolo ulakho ukuguquka kusasa ngoba i-FC Platinum ilubhekise kobulawayo ukuyangqikelana le-Highlanders emdlalweni wayo wesimashumi mabili lathoba munye munye waleyi sizini. I-Dynamos yona ilubhekise eMtare ukuyadlala le-Manica Diamonds. Kweminye imidlalo yenguqu edlalwe namhlanje, ibulawayo Chiefs inqobe iwawa 2-0, iHarare City yona yanqoba iBlack Rhinos 2-0, ingezi Platinum Stars inqobe iZPC Kariba 3-0, iRentals yona yanqoba iCranbourne Bullets 1-0.
Siyambonga uPJ ngokusipha ezemidlalo yenguqu edlalwe namhlanje njalo lamaqembu adlala kusasa. Singakehlukani izihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. UZulu labacungungula ezombusazwe baveza ukukhathazeka kokusebenza kukamsekeli owayengumsekeli kamongameli uMnumzana Thembo Mhadi ngoba kungacaci ukuthi usebenzela ibandla lakhe lezano kumbe uhulumende. Izakhamizi zemaphandleni esigabeni sangezansi emandebeleni zithi sezigebhile amagodi ohlelo lokulima olwegatshompo njalo sezilinde izulu kanye lenhlanyelo evela kuhulumende. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje oluvalelisayo ngugeino gumede saidi. Ngisitha sidibaneni njalo kusasa ngo-half past six.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.